Vagari vemusha weHopley vakaita savaClopas muGwanda vanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakapiwa nesangano reElection Resource Center iro rakavabatsira kuti vakwanise kuti vatore zvitupa izvo zviri kudiwa kuti vanyorese sevavhoti musarudzo dzegore rino. VaMugwanda vati vanhu vakawanda vanogara muHopley vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sekuPrize Reporter Farm uko kwavakabva vachiita zvokumanikidzwa. VaMugwanda vanoti zvakaitika kunzvimbo idzi dzakaita sePorter Farm zvakaita kuti vanhu vazhinji varase magwaro avo ekuzvarwa nezvitupa izvo zvave kuita kuti vatadze kunyoresa sevavhoti.
Matambudziko atiri kusangana nawo tingati dambudziko rokutanga chairo chairo, taitarisira kuti vanhu vachauyawo zvakaita munzvimbo ino yeHopley pakliniki panapa pari kunge pachirejista vanhu seizvi vokwanisa kunge vachitoresa vanhu vese kuti vakwanise kunge vachiwana zvitupa wane zvikwanisiro zvavo zvekuti vakwanise kunge vachivhotawo sezvo kuvhota dziri kodzero dzako dzaunofanira kunge uchiita pamwoyo pako. Saka ukazadzisa kuti wokwanise kunge uchivhota wozorega kuva munhu anokomplena mushure mekunge zvazofamba nemamwe mafambiro zvee zvaita. Asi kana munhu ukange wakwanisa kunge waita chido chokuti uregiste mashoko akanaka ende ndoona zvinhu zvakakodzera kumunhu sezvo dziri kodzero dzako.
Mumwe mugari wemuzone 6 muHopley makare vatafadzwa mukodza vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji vari kutadza kunyoresa sevavhoti sezvo pachingova nenzvimbo imwe chete chete iri kunyoreserwa vanhu sevavhoti munharaunda yavo ine vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri. VaMukodza vanotiwo vanhu vari kunyoresa vanhu sevavhoti ava vari kuita chinono chinenge chekamba mumafambisiro avari kuita basa ravo.
Kuno kuti uda zone 1 kuti ive ine senda kwa hadi zone 5 ive nesenda South Park ive nesenda kuti South Rand ive nesenda nekuti dambudziko ratinaro kunogondole kuti isusu vashoma tiri kuregistera pacho.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZEC vaJustin Manyau kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Mumwe mugari weMuHopley vaProsper Mapiki vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nevebazi rinoona nezvekunyoreswa vanhu rinotungamirirwa navatobayiwa Mudede ravanoti riri kutadza kupa vanhu vazhinji zvitupa nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana. VaMapiki vanoti vakatozokwanisa kutora chitupa nezuro mushure mekuratidzira kwakaitwa nevagari veMuHopley Oplipa mahofisa vamudede svondo rapera uye kusvitswa kwetsamba yeZimbabwe Human Rights Commission iyo yaikumikidza vamudede kuti vanyorese vanhu kuti vagozokwanisa kunyoresa sevavhoti.
But I'm so far and look at the window. I'm going to go to the number four. Saka dai vakangogara vakataura kuti hatiita zvemaharaka taingo sacrifice madzidzi dzatakashandisa dzachoka dai tikangotora zvitupa zvedu. Saka ndinotenda ERC ndeivatobatsira vabereki kuti vaonewo zvitupa. Kurasa chitupa yautoita kunge dambudziko vautanga vautotanga panyuwani muZimbabwe kunotora chitupa chinchi vakarasa. Kungorasa chitupa nhamba dzako nenchi dziziva birth certificate ndinaro but unofinda unoona zvinhu zvinotonetsa. Haipapo dai vatombopa home kana inonzi ERC yabatsira vanhu ava kuti vatore zvitupa vanhu vakanda vana zvitupa vamwana vakanda havasi kumbovhota. Nhamba zhinji speciali kumadzimai nachairman wandaiva nawo kunotova nemadzimai atosara akatowana anosvika nofa zvekuma 500 havana zvitupa anamai wavo. Chiro kuti kana anamai vasina zvitupa chiro kuti vana vavo vana havana mabirth certificate zvekare. Kune mwana waita magrade 7 grade 7 inoda chitupa kuti unonyora grade 7 havana zvitupa anamai. Saka zvinhu zvinonetsa manje. Titange tiri kudzimwe nyika vanhu vari muZimbabwe. Titange tiri kuSouth Africa, titange tiri kuAmerica kutora chitupa mwana weZimbabwe. Ikodzere mwana weZimbabwe kuti atore chitupa.
Mumwe wavari kutadza kutora zvitupa, amai Brenda Chipapira, vanoti vari kunzi vadzokere kumusha kwavo kunotora chitupa. Kunyange vachiti vakambopiwa chitupa chebepa chikabvaruka, amai Chipapira, vanoti bazi ravamudede, rine chikiribidi chariri kuita, sezvo vanogara kune dzimwe nzvimbo vachikwanisa kungotora zvitupa chero pane api mahofisi munyika, kana vakarasa zvitupa.
Takaenda kumakombe isusu kuti titore zvitupa. Asiwo kumakombe vakatirambira. Tine mabhethi edu akakwana. Azvinezvi vakati tidzokere kumusha vakatipa tumatsamba uto kuti tidzokere kumusha kwedu kuUMP. Azvinezvi nini handina mari pari zvinezvi. Inhau yekuti hatina mari. Urombo ndouri kuti huri kutibaya mukugara kwatiri kuita. Hatina mari.
Mamusingatore nemhaka iyi.
Chitupa changu ndinacho asi chaka ndechepepa chakadzimika chakanaiwa nemvura vachadzimika ndinacho ndaida kuchinjisa.
Patavabata kuti tinzwe divi ravo, vamudede vati tigodzoka kwavari mushure meawa imwe chete, asi pataenda pamhepo, vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo, muzvare kudzai mukoko, avo vanoshanda nesangano reERC, vanoti vari kushanda zvakasimba kubatsira vanhu vasina zvitupa, kuti vaende kunotora zvitupa izvi, kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. Muzvare mukoko, vati dambudziko rekushaya kwevanhu zvitupa, ratekeshera munyika zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa sevavhoti, sezvo nguva yakawanda iri kupera. Vaitsvaga zvitupa ukuveke misheni inoona nezvekunyoreswa kwevanhu sevavhoti vachibva munzvimbo dzinogara veruzhinji vachienda kune dzimwe nzvimbo veruzhinji vasati vaona zvitupa.
Zvatiri kuita ndizvo zvekuti tine chirongwa icho chichi chemakombi. Takatora mamwe makombi ari kuenda nevanhu kumakombe kuti vakwanise kubetserwa kuti vawane maID nemabirth certificate oenda navo ozovadzosa kana vabetserwa. Tinoenda nao kusvikira vakwanisa kubetserwa, kusvikira vakwanisa kutinzwa, nekuti takatomboita dambudziko rekuti takatozodanirwa mapurisa nenyaya yekuti tanga tauya nevanhu vekuhopi. Mhosva yedu yange iri kuti tauya nevanhu vari kuda maID nekuti tabvunzirei kuti limiti yavo pazuva inamba yakamira zvakadii. Asi tinoramba takamira nao tichingovabatsira nepese patinogona through Citizens Justice Desk yedu.
Kunyoreswa kwevanhu sevavhoti munzvimbo dzavanogara kwakatarisirwa kupera musi wa10 kukadzi, asi kunyoresa uku kucharamba kuchenderera mberi mumahofisi enharaunda kana kuti madistrict offices kudzamara kudomwa kwevanhu vachakwikwidza musarudzo kwaitwa. Ndakamirira Studio 7 kuHopley, ndini Thomas Chiripasi.